Shirongwa is listening to the request from New York for a United Nations meeting, and the Munwete Kumburis Kwasterek, Gutiba Uyen, Gutim, Kuruenika, Katwandakona, Muri, SEC, Zimbabwe, be it ZANU PF, BZA, MDCA, anyone independent, Batwandakona, Muri, Zimbabwe, Irikuno.
Zaka Kosha say, Kuti, Shizarwa, Zimbabwe, Shirkunzi, Kwenika, Zwani, Kishipinda, Mimisangani, Radai.
Zvinhu zvakadai zvinokurudzira nyika yedu chaizvo ende zvinopa kuti tibatane sevana veZimbabwe ende uye zvinoita kuti nyika yedu ionekewo sevanhu vari kuda kuburitsa nyaya yavanotaura iya yekuti Zimbabwe is open for business. Saka izvi zvinenge zvichipa ka step ahead kuti tikange takabatana zvinhu zvinofamba zvakanaka.
Pachatarisirwa kunge paina vanani pamusangano uyu. Pane vemabhizinesi here vari kuuya zvii zvichange zviitika?
Oh yes, ndafara chaizvo kuti mabvunza mubvunzo iwoyo. Vanhu mainvestors, vanoti mainvestors vemabhizinesi, vanoda kutanga mabhizinesi, vanoda kunzwa nekuti president vachaadresa vanhu. Vanoda kunzwa kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei vese vanenge varipo.
Muri kutarisira kuti vanhu vangani vachange vari pachiitiko ichi?
Panguva dzino nhamba yedu iri kukwira chaizvo asi so far we are close to 200 people vari kuuya and the venue yedu inohold the capacity ye 250.
Kune vamwe vakateerera pari zvino vangangoda kunge vachiuya vanokwanisa kuuya sei? Pane zvamuri kutarisira here kune vanenge vachiuya?
Vanenge vachiuya munofanira kuita pre-register kuitira kuti tione kuti security yakamira sei. Saka kana usina kuita pre-register, don't get disheartened. You can always call one of the representatives. Pane vamwe vari kuti havachakwanisa kuuya, saka nzvimbo dzinenge dzichibuda as we go. Saka tinongokwisai pawaiting list and we'll inform you.
Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kutanga nguvai uyezve chichizopera nguvai?
Chinotanga na 2:30 chopera kuma 5.